mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 27 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muwashington dc ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi rimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe rinoudza hurumende kuti zvikoro zvisavhurwa kotoro ino asi zvizovhurwa kotoro yetatu kuti nyaya yekuchengetedzwa utano hwevana vechikoro imbogadziriswa Zimbabwe Council of Churches inoti zvematongero enyika zvinenge zvave kunyanya mukugovera kwechikafu munguva ino yecoronavirus. Madzimai ane pamuviri anoda kubatsirwa anonzi ari kudzorerwa kudzimba dzavo neSeke South Clinic. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe rinoti raendesa gwaro kuhurumende richiudza zvarinoda kuti zvigadziriswe zvikoro zvisati zvavhurwa mutungamiri wesangano iri dr takafira joe vaudza studio 7 kuti zvikoro zvisavhurwa panopera nguva yakataurwa kuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown kuri kurwisana nechirwere checoronavirus dr joe vati sangano ravo rinoda kuti zvikoro zvisavhurwa kotoro ino asi zvizovhurwa mukotoro yetatu mushure mekugadziriswa kwezvese zvinodikamwa mukuchengetedza utano hwevana vechikoro pamwe chete nevarayiridzi tatadza kubata gurukota rezvedzidzo kunzwa zvavanofunga negwaro iri
sesangano ravarayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe taendesa gwaro redu maringe nokuti zvikoro zvingafambisa sei nguva ine yecoronavirus uyezve zvingazovhurwa rini ndingati gwaro redu rine kaviri gwaro redu rinoratidza kuti zvikoro zvinganetsa kuti zvivhurwe pangazopera tinoti lockdown nokuti takavhara zvikoro kusati kwambowanekana one case zvaive yechicoronavirus but pari zvino tavana macases 31 ecoronavirus saka zvikoro zvinopa kuti kutapurirana kwechirwere kunyanyise saka pane zvatinoti maminimum standards atinofungidzira kuti ange aitwa muzvikoro kuti zvikoro zvizovhurwa
maminimum standards aya akamira sei dr joe
mastandards iwo anofanana nokuti zvikoro zvese zvangazvishandisa semacenters ecoronavirus ngazvive fumigated zvikoro zvese ngazviwanikwewo zvine yatinoti mappe kana personal protective equipment yamaticha nevana vechikoro uyezve zvozokwanisa kuti kana zvikoro izvo zvive futi zvina matesting kits nemaother equipment akaita maoveral magloves mamasks ndokuti zvikoro tingazofunga zvokuti zvikoro zvingazovhura sei ndinoda kuti tiudze vagari vese kuti tine zvikoro zvinoita 9159 tine mastudents anoita 6.5 million kozoti maticha anoita 135,000 namamwe maancillary staff saka tiri kutarisa about 7 million vanhu hafu yenyika iri muzvikoro saka tinoona sekuti kunganetsa kuti zvikoro zvivhurwe pakotoro rechipiri riri kuuya rinotanga musi wa5 May
dr joe munoda kuti zvikoro zvigozovhurwa riini
zvikoro zvingazozovhurwa kuda pa3rd term asi chinokwanisika kuti chiitike ndochokuti tomboita inonzi test case vana vari nonyora mazamanation egrade 7 o level nea level vokwanisa havo kuti kubva perhaps mid july vombobvumirwa kuti vaende kuzvikoro tichitevedza ratio inotaurwa neworld health organization yeratio ye1:15 saka tinoona kuti ava makandidates anokwanisa kuti aende kuzvikoro ambonozama kuti adzidziswe uyezve achiocupya maclasses ese anenge pari pachikoro
Apa munoda kuti hurumende idina.
Nguwai, tichita test case na maa candidates. Hurumende ne Minister of Education. Nenge uchigazira kuti panozo vura zvikoro. Zvine zvese zvatataura zvia zvinenge zvavamo zvikoro. Saka ndozvatinoona chete kuti zvingaitika kuti zvikoro hazvingavhuriki pa second term. Zvingatozovhurika pa third term. Uyezve chikuru zvikoro zvisati zvavhurika. Ndizvavhurwa. Ndochokuti taisa ma minimum requirements here anodiwa varairidzi vadzidziswa here kuti vanohandla sei nyaya yecoronavirus zvikoro zvavo ne running water here kana kuti imabore waters kumarura area uyezve chiklasi mwenemwe yava ne testing kit here uyezve nyaya yetransport yevana navarairidzi vanenge vachienda kuchikoro yaorganizwa sei nehurumende kuti vana vaende kuzvikoro vasina chatingati njodzi nokukwira zvinovatakura zvese zvinotakura vanhu vakawanda uyezve ipapo kana tadecida kuti tonyora mazava nation hatinofunga kuti mazava nation amujune angazongonyora muna August ndoyokuti class yega yega inoshandiswa sezamanishi inofanira kuva fumigated before vana vonyora vachiobserva social distance vaitawo social distance vane equipment dzese vana pamwe namainvigilators vanenge vari varairidzi vachipedza kunyora class zvekare yofumigetewa saka toona kuti tiri kuobserva mastandards anodiwa neWorld Health Organization saka hakuzi kuti tinoda kungoti tivhure zvikoro zvikoro zvinoda kuvhurwa zvichiendera nesecurity nehealth and safety yevarairidzi nevana vechikoro ndochete zvinopa kuti tikwanise kuvhura
avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takavafira Joe vari parunhare kumasvingo nestudio 7 mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana vanoti hurumende iri kuisa vanhu vari kubva kunze kwenyika munzvimbo dzekuti vambogara uye vavhenekwe utachiona hwecoronavirus vasati vaenda kudzimba dzavo vanhu ava vari kunzvimbo dzakaita seZipam muHarare kune vamwe vakaburitswa vamwe vachavhenekwa utachiona nhasi vamwe makumi matatu nevana vakatoburiswa sezvo vasina chirwere checoronavirus vari kubva kuMozambique vari kuchengeterwa paMarowa Training Center kuVictoria Falls vanhu vari paMasuatunya High uye pane vanhu vari kubva kuZambia Namibia Cameroon neSouth Africa kusvika pari zvino bazi rezveutano rinoti vanhu makumi matatu nemumwe vabatwa nechirwere checoronavirus vanhu vafa nechirwere ichi vana uye vapora vaviri tichiri panyaya iyi uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica huri kuramba huchiwedzerawo mumashoko atumirwa kustudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Center for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru makumi matatu nechimwe 31,000 vabatwa nechirwere ichi muAfrica uye chiuru nemazana matatu nemakumi manomwe nemazana matatu ane makumi mapfumbamwe kana kuti 1,390 vashaya vapona vanodarika zviuru zvipfumbamwe nemazana matatu kana kuti 9,300 pasi rose vabatwa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni maviri nemazana mapfumbamwe kana kuti 2.9 million vafa vakawanda vacho vari muAmerica vachidarika mazana maviri ezviuru 200,000 munyori mukuru musangano reZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Mtata vanoti havasi kufara nekugoverwa kuri kuitwa chikafu munguva ino yecoronavirus vachiti zvematongero enyika zvinenge zvave kunyanya hatina kukwanisa kubata vatauriri veMDC neZANU-PF kuti tunze mativi avo panyaya iyi sezvo pasina ange achidayira nharembozha asi Blessing Zulu abata Reverend Dr. Kenneth Mtata kuti twinze zvizhinji
zvinhu zvatiri kuona zvakati wandei asi izvi zvishanu zvinoda kuti tifunge zvikuru pamusoro pazvo chekutanga nyaya yenzara tiri kuona kuti vanhu vakawanda vane nzara zvikuru nenyaya yekuti vazhinji vavo vanga vari mainformal traders macross borders mari dzaisutumirwa kubva kunze dzadzira vazhinji vanga vari kumabasa vamwe vanobhadhagwa pavhiki vamwe pamwedzi zvino vanga vasingaendi kumabasa saka zvavaka nzara mukati medzimba nzara yakakura chechipiri taona kuti bongozozo mukati medzimba rakura zvikuru zvimwe zvinobva panyaya yenzara iyoyi
asi zvii zvimwewo zviri kukonzera matambudziko emhirizhonga mudzimba Reverend Dr. Mutata kunze kweiyo nyaya yechikafu
zvimwe zvinobva panyaya yekuti vanhu vokwedu hatina kusimbisa nyaya yekugadzira makakava nenzira yekutaurirana pasina kurovana zvino vanhu vachigara pamwe chete kwenguva yakati rebei makakava mazhinji anopedzisira ava kushanduka kuti vanhu vaite zvekurovana chetatu toona vemabhizimisi vari kunyanya kukwidza mitengo zvikuru
chiingava chikonzero chei chiri kupa kuti vemabhizimisi vawedzere mitengo zvakanyanya kudai
imwe inyaya yekuti vazhinji havana shuwa yokuti kana zvavanazvo zvapera vachakwanisa here kuodha zvimwe nenyaya yekukwira kuri kuita inflation chechina taona kuti vanhu vanoita zvematonge gwenyika vaona nyaya yecovid senguva yekuzvikurudzira ivo nemapato avo nyaya yepoliticization yecovid inohlisa zvatiri kuona zvimwe zvatinofunga zvinofanira kunge zvichiitwa nesocial welfare kudistributiwa kwechikafu nemahumanitarian organization tiri kuona vemapato vachimanya manya kumberi vachizviratidza kuti vari kufambisa matongegwe ezvenyika uyezve vamwe vachitoratidza kuti ndevemapato api zvinoratidza kuti tatopinda mugadziriro yemaelections a2023 cheshanu inyaya yekuti iko kuti patinozobva mucovid-19 tinogadzirira sei kuti kuvandudzwa kweupfumi nekugadzikana kwenyika zviitike kana ivo vanoita zvematonge gwenyika vachiratidza kuti vavariro yavo iri kumberi kumaelections a2023 vachaunganidza sei miono yemazimbabweans ese kuti vabatirane pamwe chete kuti nyika ifambe iri pamwe chete kugadzirisa mavanga tichaita nokuda kwecoronavhairasi izvi ndezvimwe zvezvinhu zvatiri kuona takatarisa kubva kuecumenical observatory yedu kuZimbabwe Council of Churches maobservations atiri kuita nezvatiri kuwana kubva kuvanhu vari kufonera kuinformation center yedu
asi pane urongwa hwamakamboitawo here wekuti mugare pasi naivo vanoita zvematongerwo enyika kuti mutaure navo zviri kutsikwe mwoyo yenyu
hongu zviri muurongwa kuti titaurirane nevose vari involved kuti zvingaita sei kuti tivake a more nationally oriented process than inonyanya kuratidza mapato ezvematonge gwenyika munguva yekudhila nenyaya dzinoda kuti munhu wose aise ruoko pabadza politicization yehumanitarian crisis inoaffecta cooperation yamaactors akawanda nokuti vanhu vanotya kuva identified namapolitical programs
munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mutata sangano rinomirira vagari vechitungwiza rechitungwiza residence trust kana kuti chitrust rinoti kanzuro yechitungwiza iri kusiya madzimai ane pamuviri ari ega panguva yapanoda kubatsirwa madzimai akazvitakura vanonzi vari kudzorerwa kudzimba dzavo apo vanoenda pasheke south clinic kunobatsirwa vakafanobata chigaro chemunyori weguta rechitungwiza Dr. Tondirai Kasu vati kanzuro yavo yakatara kuti seke south clinic ndiyo nzvimbo ichaendeswa avo vanenge vachiongororwa chirwere checoronavhairas naizvozvo madzimai avi padyo nekubatsirwa ari kukurudzirwa kuti vaende kuseke north clinic Asi muzvare kuvheya vanoti sangano ravo rinoda kuti kanzuru yechitungwiza inzwisise kuti madzimai aya haana chekufambisa kuenda kuseke North Clinic uko kwavanonzi vaende nekuti makombi haasi kufamba zvakanaka. Vanoti madzimai ave kuda kubatsirwa anofanirwa kubatsirwa nguva iyoyo havakwanisi kumirira dzimwe rondedzero. Dr. Kasu havana kuda kutaura nesu vachiti zviri mugwaro ravatumira kuvatori venhau pamusoro penyaya iyi zvakakwana.
Zvino zviri kurwadza ichokwadi zviri kuitwa kuti madzimai ane pamiri ari kudzoswa ari kudzoserwa kumba. Chikonzero chiriko ndechekuti kubva palockdown yenyaya yecovid-19 vakadzi vazhinji vari kudzorwa kumba nekuti vari kuchekutanga kuri kunzi avanhu havabvumirwa kunge vakawanda pachipatara cheseke South Clinic. Uye zvekare vashandi kana kuti varapi havana zvakakodzera zvatingati maprotective clothing zvekudzivirira kuzobatana utachionana urwere kana kuchengetedza vamadzimai. Saka ndo chimwe chinhu chiri kudzoswa zvekare.
Asi hamusi kuona sekuti apa vari kuedza kuchengetedza utano hwemadzimai aya here?
Chinhu chinogumbura kuvanhu vechidzimai nekuti iko zvinezvi nekuda kwelockdown makombi chaiye kufamba ari kunetsa. Hakuna kombi yekuti tongati kubva kuzengeza kuenda kuseke South Clinic kwacho kana kubva kupi chero nzvimbo makombi ari kunetsa. Saka tichitarisa kuti mudzimai anenge akazvitakura onekwa achifamba achikusvika asvika ikoko asina kana pasina transport obva ipapo odzoswa. Vari kuti vari kutambira madzimai anenge atonguva yavo kana kuti mwaka wavo watosvika wekusununguka. Havasi kutambira vai vanenge vachangotanga kunzwa marwadzo. Vari kutambira vai vanenge vatoone vati nguva yatosvika vanongosvika vongosununguka kana pasina macomplications obva vatoburitswa. Saka zvinhu zviri kuzokonzera kuti madzimai one anokwanisa kusunungukira munzira uye zvekare anokwanisa kuzonosunungira kumba. Zvinove zvinhu zvisina kodzi zviri pasi pekodzero yeutano. Munhu wega wega ane kodzero yekurapwa, ane kodzero yeutano wekuchengetedzwa utano hwake. Saka zvinhu zvinogumbura kunyanya kwatiri madzimai.
Imimi mangamushunga kuti munoda kuona hurumende ichiite chii pamusoro penyaya iyi?
Taikumbirisa kudai hurumende yatora matanho yaona zvekuita nguva iripo madzimai mazhinji asati aparara, madzimai mazhinji akazvitakura asati aparara kana kuparadzirwa vana vavo nekuti vachazowanikwa vachifamba netsoka kana kuzosunungukira munzira kana kuzosunungukira kumba uko kunenge kusina vakoti kana vana nyamukuta vanokwanisa kubatsira.
Avo vange vari mukuru wechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Kuvheya vari parunhare kuchitungwiza neStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mukuroniko mune nyaya pamusoro pekusungwa kwevatendi makumi mana nevasere vekereke yeChrist Apostolic Church Worldwide Revelation kuchavalala kuBulawayo vakange vakaungana izvo zviri kurambidzwa mazuva ano mukurwisana nechirwere checoronavirus. MuNewsday, umwe murume wekuChipinge vaCrispin Rambu vakasungwa vachipomerwa mhosva yokunyomba hofisi yemutungamiri wenyika uye kutuka mutungamiri wenyika mushure mekunge atenderedza mashoko ekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanongokopa zvese zvinoitwa nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa nekuvapa zita rekuti Ramakopa. MuHerald mune nyaya pamusoro perori yemasoja yakakudubuka nezuro mumugwagwa wekariba Makuti pakafa musoja umwe chete vamwe makumi maviri nevatatu vakakuvara. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi ya shambarari Studio 7. Vana mukoma Tanunoka Wande, vana mukoma Blessing Zulu, vana mukoma Rachel Tun, ndinokupazisa imeseni ndiri kuJoburg. Kutembisa ndichikwazisa nevateereri vese veStudio 7. Hai, tinotenda kuti munotibatira basa rakanaka, munotipa nyuzi dzechokwadi. Asi ndinokumbirawo kuti hei, vana mukoma Tanunoka Wande, pane murume uyo unonzi Mutodi uyo. Hei, uyo murume uyo ndinoona sekuti hautotsveruki kuramba wakabuda pamhepo uchitaura zvinhu zvisina maturo. Nekuti kana uchiramba wakataura pamhepo, uchiramba wakataura kuti hurumende iri mushishi kugadzirira kupa vanhu, hurumende mangwani mangwani inongoramba iri mushishi kugadzirira kupa vanhu, hatimbonzwi kuti yazopa vanhu pakati nepakati ichipa chine chii. Kungoramba iri mushishi kugadzirira, saka tomirira mushishi waya waya here. Ndinotenda mashoko iwayo.
Kwanani pano pastudio 7 mukutaura nageneral ari kumbire kumash central. Ndoda kukomenda pamusoro pemademolitions ari kuitwa muHarare pamisika inoshandira vanhu. Right, idzi politics chete dziri kuitwa, hapana kuchenesa nzvimbo kuri kuitwa kuti chirwere chisazopararira. Pari kutambwa politics apa MDC haisi kuzviona. Kabineti yakagara pasi ikabuda nechisungo chekuti vanhu ngavabviswe manzvimbo dzavanoshandira kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Panoputswa zvinhu pari kushanda mari, pane magiredha ari pari kutoshanda, madhizeri ari kutoshanda. Ko mari yadi kumboiswa kucovid-19 tozotanga zvekuzogadzisa pokuti vanhu vanozoshandira mumashure mekunge covid yadarika. Kabineti iyi yatobva yatoronga kuti kanzira anenge aripo, zvaakuita kunge kanzira ndiyo yaronga kuti zvinhu zvevanhu zviputswe. Iye meya achitenga ari kusankishenawo zviri kuitika izvi. MDC zivai kuti zvinhu zviri kuitika izvi kusaparadza masapotazi ei. Ndiyo zvaya zvakamboitika muna 2004 panga pane murambatsvina yakaitwa ichidzinga masapotazi emdc mutaun kuti vaende kumamisha kune masabhuku, kuko vanozogona kumanejeka zvakanaka vachigona kunyimwa chikafu vari kuikoko. Saka apa kuda kudzinga vanhu vemudc vari kushanda vari mumatowns. Ende kana vadaro, joko yazonzi iyo ndo ichange yakupa vanhu nzvimbo dzekushandira, ichange yakupa vanhu vezanupf, nekuti joko ndeye zanupf ichatanga kuvatsvagira matebhu ekushandira yevapa nzvimbo dzekushandira zviri pachena. Saka MDC budai pachena, mutaure pachena kuti zviri kuitika izvati, hamusimi muri kuzvikudza kuti zvinhu zviitike. Budai pachena muzvitaure pavanhu kuti hazvisi muzvitoropo dzevanhu vachinzwa kuti imimi hamumu mukati menyaya dzakadai.
Makadiko pastudio 7 apo, makadiko hama dzangu nayo coronavirus. May God bless you. Ini ndinonzi Gwasarira Toringa, ndirikufona ndiri muPretoria umu. Ndirikutivo chichemo changu ndechekuti ko tine hamavo dzedu dziri kumusoro uko kunana Harare dzinotozikamwa nemapurezidendi chaiwo. Asi kumaraini kwedu pakaipa, nzara, vadhara vedu havana kana chavanowana, havagoniwo here kutaura nevakuru vacho uko kumusoro kwavari sezvo vari padhuze navo, pamwe chichemo chinganzwikwa.
Makadi makadi vashamari vachiti 7 kose kwamuri, ndokwazisai. Ndoitwa Clopas Dube ndikuno kuJohannesburg, South Africa. Indoona hangu kuti danho ratogwa nehurumende rekudzikisa mazuva idanho rakanaka serikiri quarantine, nokuti ndanga singaonidi kuti munhu anoita 21 days apa wanhu kafuta asina kana shainacho apapedza 21 days aragiri iye chikafu chichinetsa kudai. Ndoona zvakanaka chaizvo kuti hurumende ipapo yagona. Ende dei zvaitobvira sekuona kwangu, ende yangu kuti munhu paanenge achingopinda pagodha reZimbabwe obva atitesa ipapo, awanikwa asina, otongonanga kumba kwake stireti, awanikwa nacho oenza kuquarantine. Nekuti hei, zvakangooma kuti uchida uenda mba kwakomborosi kumbogara futi musango, uchida unoonana nemhuri, zvinhu zvakangooma chaizvo. Hurumende ipapo yagona kudzoredza mazuva, nekuti hei, apakatooma. Like stiri kuno kusouth africa kuno, toda kuenda kumba. Zimbabwe nyika yedu, nyika yakanaka, kunyange de kune nhamo ndeyedu. Hatina kubva kumba tichidzinganiswa, takabva mune zvakanaka, saka hakuna kungodzokera mune zvakanaka. Tichinogarawo nemhuri, saka chishuwo chete kuti kuno kwatiri nzara iriko, tinayo nzara, mabasa ezvino kwakavharwa. Saka hei, taingokumbira kuti dei mukupera kwemwedzi bhodha ranga ravhurwa, tadzokerawo nyika kwedu. Ndochikumbiro chedu kuti bhodha ranga ravhurwa, tadzokerawo nyika kwedu, tanogarawo nyika kwedu pamwe chete nemhuri. Mhuri dziri kutisuwawo, mhuri kuti vana baba vanga vadzokawo kudzimba. Saka ndotenda hangu nedanho ratogwa nehurumende. Iye zvaingobvira munhu achingopinda pabhodha otestiwa, awanikwa asina, aongonanga kumba kwake stireti, abatwa nacho oiswawo kunzvimbo yekwarantaini. Ndinotenda hangu.
Ni ndiri kuno ku South Africa. Ndinonzi Tapiwa Shangwe Machaya. Ndine kuchema kwandinako because hey, tizi kuti tichapona here kana kuti hatiponi because tinoti tichishanda kuno tichitumira zvinhu zvedu kumusha. Tichinoitawo zvatinoitawo kumusha kuna namusika, mista zvakaitawo misika, misika yedu yete ichitoti kwanikwe kuraramawo zvakanaka muna namasvingo kutobvawo. Manje kana tongohwa kuti hurumende iri kungoparadza misika yavanhu pasina notisi, pasina kuti ide vaudzawo vanhu havo kuti hashuwa isu tinokumbirawo kuti wo musi wakati deno mavabvisawo zvinhu zvenyu. Tinotarisa kuti tichange tichisvikawo tichibvisawo tsvina yamakatiisirawo munyika medu. Zvanga zviri nani pano kuti vangosvika voparadza zvinhu ende nguva yelockdown ino vasingatenderi kuti tifambe. Saka kuti hama dzei mukadzi wangu ini chai chai kana kuti ndongotiwo hama dzedu dzenge dziine misikawo yakafanira pata tichiitira wapo kuti tima mumasvingo uku kavachiparadza vasina kupa notisi. Nekumwe kwandakahwa kuti vakaparadza kuna naHarare kwese kwavakabva uko kwavakatanga nako vachingoparadza hapana kana nenotisi. Saka totarisirawo kuti no hurumende yedu voka maitira yaitawa hei yatikuvadza apa. Ndopete takatarisirawo kuti o iwori kuno uchishandawo 50 cents yaunoshanda yavo iyoyo kumba uko ukawanikwawo 50 cents inenge yatengesawo pazuva tikabatanidza tikwanisa kurarama tichienda mberi. Ende hei zvinhu zvakaoma hazvo kuti kuparadzigwa mudziyo unenge wakatarisirawo kuti pamwe unogona kuraramisawo mhuri yako yoendawo kumberi neupenyu huri nani.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zuva nezuva mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanosangana nevatori venhau vachitaurira nyika pamusoro pechirwere checoronavirus. Asi iko zvino vaTrump vanoti pamwe vacharegera kuita izvi vachiti vatori venhau vanobvunza mibvunzo yakawandisa uye inoita kuti vasaonekwa zvakanaka. VaTrump vati zvinobatsire kusangana nevatori venhau vanobvunza mibvunzo yakawanda uye isingafaniri kubvunzwa voregazve kutaura chokwadi kuvanhu. Izvi zvinotevera kushorwa kwakasimba kwakaitwa vaTrump mushure mekunge vataura mashoko ekuti kurapa chirwere checoronavirus vanhu vangagona kubayiwa majekiseni emishonga inoshandiswa kuchenesa nekuuraya utachiona mudzimba. Kunyangwe hazvo vaTrump vakazoti vakange vachiseka zvavo, kushora kwavakaitwa kwakakonzera kuti vafunge zvokurega kusangana nevatori venhau zuva nezuva vachivapomera mhosva yekutaura zvemanyepo uye kusataura chokwadi kuvanhu. Mashoko akataurwa navaTrump akakonzera makambani anogadzira mishonga yokuchenesa zvinhu mudzimba yakaita seLysol kuti ibudise mashoko ekuyambira vanhu kuti mishonga yavo haisifanirwa kudyiwa, kunyiwa kana kubaya majekiseni.
Chese chandai chandikango chisa mugeto waita nekwa appreciate. Yozoti keto rese chai woyo woyo. Yichiti keto rese chai woyo yoyo yoyo yoyo. Oh 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 oh. Choki uya enda nenika. Oh 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 oh. Pakwira mhenu akadzika. Oh 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 oh.
Ambo kanonakidza kanobva kuna Toki Vibes aenda nenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoudza hurumende kuti zvikoro zvisavhurwa kotoro ino asi zvizovhurwa kotoro yetatu kuti nyaya yekuchengetedza utano hwevana vechikoro imbogadziriswa. Zimbabwe Council of Churches inoti zvematongerwo enyika zvinenge zvabve kunyanya mukugovera kwechikafu munguva ino yecoronavirus. Madzimai ane pamuviri anoda kubatsirwa anonzi ari kudzorerwa kudzimba dzavo neseke South Clinic. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soko isika disen